Mukuru mubazi rezveutano muri nhore matonalend west Dr. Celestino Jege vazivisa nhasi kuti chirwere chekorera chapararirawo mumatunhu madiki anoti Hurungwe neSanyati mumaawa makumi maviri nemana apfuura. Mumiriri wekariba muparamende vashaini gwangwava vaimbove mukoti vanoti muwadhi 2 kukariba pane vakabatwa nechirwere ichi.
Vari kufungidzwa kuti vanayo ikoko vanosvika 7. Kozoitawo 1 munhu akashaya ari kufungidzwa kunzi akashaya nechirwere chekorera. Naizvozvo seumiriri wekariba ndinoti mashoko akadaro anosuruvadza, sezvo chirwere ichi kudzoka kwacho chinotounza kusuruvara muvanhu. Sezvo chagara chakambotora upenyu hwevamwe vanhu, saka tinokurudzira kuti vanhu vemunharaunda vatevedzere zvinotaurwa nevezveutano.
Vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti mwaka uno wekunaya ndipo panowanzopararira chirwere ichi.
Mvura yakuda kunaya, painonaya paya iyo pachainotori ngozi, nokuti inotanga kuparadzira kolera iya yese. Nzizi dzese dziri contaminated, dzinenge dzaakuzadzwa nekorera. Chizadza kumwewo matsime ese anobva azara tachiona. Saka kunaya kwemvurawo zvakare kunounza dambudziko rokuti inopararira nokurumidza.
Kupedza chirwere ichi Dr. Madzorera vati
tsvaga sosi yekorera kwakakosha. Dzimwe nguva mogona kuona kuti chibhorani 1 chete ndo chine korera chachizadza dunhu rese nekorera. Icho chikangovharwa zvatoita korera yapera kwenguva iyoyo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti zvakakosha kupa vanhu dzidziso.
Asi takatarisana nenguva yekunaya ino, tiri kuona kuti iye zvino izvi mazhanje ave kungotengeswa pese pese, mango dzave kungotengeswa nemumastreets, zvibage iye zvino izvi zvichange zvaakuwanda zvekare. Izvo zvinoisa vanhu munjodzi yakanyanya zvikuru, nekuda kwekuti vamwe vanezenge vachingotenga mazhanje vototanga kudya vasina kana kugeza maoko. Vamwe ndivo vanotengawo dzimango vachingoisa kumuromo vasina kugeza maoko.
Kudzivirira korera, vanhu vanokurudzirwa kunwa nekushandisa mvura yakachena, kugeza maoko vasati vadya, kugeza maoko nemvura yakachena ine sipo kana vabva kuchimbuzi, kusadya michero nezvimwe zvisina kugezwa, pamwe nekudya zvinhu zvakabikwa zvakanaka uye zvichiri kupisa. Gore rapera chirwere chekorera chakatangira mudunhu iri zvakare musi wa12 kukadzi kuchegutu. Hurumende yakazozivisa kuti yainge yakwanisa kumisa korera yakatangira kuchegutu iyi muna Nyamavhuvhu gore rino mushure mekurwisana nayo kwemwedzi 10 nemisere, asi iko zvino yatangazve kupararira. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.